nemubatsira pamwe trust tinayo nawo yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number 2, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara ne a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number 3, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Zvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisinganzwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembanje. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge achimataurira anenge achiita anenge asingachagoni wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu iyaya.
Ko, takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vazive kuti pava nedambudziko?
Kuderera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu iyeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatsanidzwa futi neabsentism, kurovharovha, cause watisinganzwisisi kunenge kuchikova nemaexcuse akasiyana-siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa-kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvandingangoti chibimbu zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushandisa zvinodhaka. But hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.